ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Mangwana chipiri, Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rinobatsira vechidiki kuti vakwanise kunyoresa kuvhota reProject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Sachigaro vesangano iri vaAlan Chipoi vanoti havasi kugutsikana nemanyoresero ari kuitwa vanhu uye vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rine mazano mazhinji aringabatsira nawo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nehofisi yemunyori mukuru kana kuti Registrar General. Tabata vachipoi tikavabvunza kuti kana vakawana mukana wekutaura neZEC uye nehofisi ya Registrar General vanga vaudza kuti
tikawana mukana wekutaura namai Chigumba hatina manzwi akawanda atingataura nawo. Manzwi edu atinotaura nawo inoise neruzha ruri kubuda kumhuri yeZimbabwe nekuchema nekunyunyuta kukuru kwekuti aiwa ofisi yeZEC yatiregerera yatiregerera nekuda sei ofisi yeZEC yatiregerera nekuti pavakatikomisa kuti vanofanira kunga vachiuya munzvimbo dzedu vachikonda chadhavhu kumobhekota registration dzii vakati vari kuya nevanhu veZEC ngavazvizive chapete muchigumba kuti kunyoresa kuvhota haisi privilege inopiwa munhu but iconstitutional right irimo mukumbiro remutemo weZimbabwe rakadzidziswa muna 2018 haisi hachisi chipo chinongopiwa kunzi because takufarira chibata chipo ichi chekuti munorejesa kuvhota ikodzero dzevana veZimbabwe kuti vanga vachirejesa kuvhota.
Vachipoi, tanzwa mashoko amunofunga kuti mungada kuti amai Chigumba vazive kana kuri kuti masangana nevakuru vakuru kumahofisi aregistrar kana kuti mavona Registrar General pachavo, chii chamungade kuvaudza?
Ofisi yekwaRegistrar General kuwaniswa mukana. Ofisi yekwaRegistrar General yaita let down the people of Zimbabwe kuti vatadze kunge vachiexpressa their will by the right to vote nekuda kwekuti vari kutadza kunge vachikwanisa kuva handikunguti ndiri kutadza kuzivisa kuti chii chinganesa what are the resources dzingadzadzipo kuofisi yekwaRegistrar General zvingavatadzisa kuti vange vachifamba munzvimbo vachipa vana zvipo because already tagara we do have manhapa akawanda emadistrict offices emaprovincial offices emaofisis ekwaRegistrar General pekuti ikokoko munzvimbo idzozozo vagara vachitopa vana zvipo. So vanongoitawo the same list pekuti vanofamba dunhu by dunhu vachitonyoresa vana because hatingafunguti vangachema vachiti hatina zvikwanisiro zvekuti tinge tichipa because machine dzagara dzirimo mumaprovincial offices madistrict offices awo So mashoko angu kubare kerera muri ya Zimbabwe kuti ichade kuita constitutional exercise their right through voting. And it is also the organization who never called our hands to ramba takanyarara chongo siya zuchichi. We are going to engage them. If engagement fail, then they can call out to Dano, because Achinga Mire, we Achinga see for zero, the man of his property.
Abo vanga vari sachigaro ve Project Vote 263 va Alan Chipoi vari parunare ne Studio 7. Mangwana chipiri 8 kurume, Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Pasi pedingindira rinoti Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega. Tabata Dr. Gadziro Gwekwerere vanova mutevedzeri wasachigaro wevadzimai mu Citizens Coalition for Change mudunhu re North America tikatanga nekuvabvunza kuti zuva re International Women's Day rinomborevei chaizvo.
Zuva iri rinongo ndiratidza kuti pasi rese nyika dzese dziri pasi pano dzinenge dzichicherechedza kukosha kwamadzimai uye chinzvimbo chavo muupenyu hwevanhu.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri?
Pazuva iri ndandichishuvira kuti madzimai arangarirwe, arangarirwe namamwe madzimai, arangarirwe nevarume, arangarirwe nevana.
Kana tikatarisa kune zvematongero enyika, zvamunoda kuona chichiitwa nemapato ezvematongero enyika nenyaya dzevechidzimai zvakaita sezvipi?
Ini ndanga ndichishuvira kuti vanoita zvematongerwo enyika varemekedze madzimai, vamakurudzirivo kuti vatore zvigaro mukutongwa kwenyika. Hatiti kuti vangopiwa zvavo kana vasingakodzeri, asi kana zvichitoita vaendeswe kuzvidzidzo zveleadership zvacho zvokuti vazokwanisa kumira vachimiriravo nyika vachiita zvinongokwaniswawo kuitwa nana baba, kuitira kuti tiri vabatsiri vavo. Saka tingofambirana pamwe chete nokunzwisisa kuti leadership inomira sei.
Zvamunoshora zviri kuitika iko zvinezvi, nyangwe tikatarisa hedu muZimbabwe, nyangwe tikatarisa pasi pose, zvamunoshora, zvamunoona zviri kuitwa, zvamunoti dene zvamiswa izvozvo nekukurumidza, zvakaita sezvipi?
Zvakaita sokutarisirwa pasi kwamadzimai, uye sokunyika yedu yeZimbabwe kunoti kumbunyikidzwa kwepfungwa, kumbunyikidzwa kwepanyama, kubatwa zvibharo, uye kuti munhu akangomira achiti unoita zvamatongerwo enyika ari mukadzi otopiwa mamwe mazita akaipa sokuti ipfambi, inzenza. Izvozvo tinoshuvira kuti zvimire.
Imi mucharicherechedza sei, Dr. Gwekwerere? Muchacherechedza zuva iri sei?
Ini ndichacherechedza zuva iri nokukurudzira madzimai anoita zvematongerwo enyika. Mazuva ano pane zvivhitivhiti kaizvi zvavanoti maTwitter space. Kunotori neTwitter space yakagadzirwa yomusi uyu wokuti tinenge tichikurudzirana samadzimai, uye kana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro samaresources vopavo vaya vaya vari kukambeina kuti vabate zvigaro munyika yedu yeZimbabwe.
Saka Dr. Gwekwerere, kumadzimai ese akateerera, munotii kwavari?
Madzimai ese ndinoda kumakurudzira kuti vasazvitarisira pasi, vashande nesimba kuti vakwanise kushanda pamwe chete nana baba tichigadzira nyika yedu, uye kuti isu samadzimai tikurudzirirane, kwete kushorana pachedu. Asi kuti kana ndatoona kuti mama nengi apa hava pagoni, ndotovasumudzira. Kana ndichikwanisa kuvadzidzisa, ndovadzidzisa. Kana ndichikwanisa kuvapawo zvikwanisiro, ndovatsigira. Nokuti kazhinji tinoona madzimai achingoshorana pachawo, chinova chisiri chinhu chakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wemadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU-PF muzvare Tatenda Mavetera vanomirira seke chikomba muparamende kuti tinzwe maonero avo.
tichiri tarira suwairi maonira ndo sitaini uungu tunadao titende UN rakwanza kuisa suwairi pa kalenda renyika imene imi sezoti UN inobata pasirisi saka naizo so ino vahirio suwara tinura ngarira kukosha kwa madzimai ratina ita urungwa wekuratidza kuti susu madzimai yaka kosha ndi tunofana wakunge tumara ngarira kupurikiza nebasa ravano ita misingu wapese patiengitiri erika ita urechiti mkada kutu mutarisi sechua kwa dechi nechinonzi mudzimai chika koshira munhu wese nekuti munhu wese kunonzi is born of a woman pachirungu so zvinongoreva nezvekuti munhu wese akasvarwa nemukadzi saka naizvo tinoda kutenda zuva irori nekuti ndiwo rinonzi women's day ratinorangarira kushoko madzimai kasese
ndezvipi zvamunoda kuona zvichitwa pazuva iri
inini ndikada kuti nditarire chatinoona ndechekuti taita tarisa ndinoda kuti nditende kune vanonzi honorable kwaramba vanova vari chairperson wewomen's caucus vakakumbira kuti dai zuva iraita yatinoti public holiday nechirungu inova iyo kutaura kuti izuva ratinoisa paside rekuti munhu wese nyika yese munhu wese aende kumabasa ratinoisa paside isusu tichiziva kuti munhu wega wega anorangara zuva rakadai so inini chandaa ndichitarisira kuti tiite ndechekuti tachitarisira zuva irori tinoenda tinosangana tinoungana semadzimai tombotaura nhunha dzedu tichitaurirana kuti chine chii chinofanira kuita pamudzimai mukada kutaura chinhu chinonzi madzimai tinewe nhamo kana kuti tine problem yatinayo yekuti zvechokwadi hatisapotani pachedu so chinhu chatinotarisira ndechekuti ngatiwanikwe tiungana semadzimai tosangana torangarira touyeuchidzana kuti hondo haizi pakati pedu semadzimai but hondo ndeyekuti varume ndo vari kuwanikwa vachiwanika munzvimbo zhinji dzakakosha pakurarama kwedu saka isusu ngative tichikurudzirana tichikwanisa kusapotana semadzimai kuti kwanise kuva tine hondo yatotarisana naye yevarume vanogara variwo vanoda kutikunda kana kuvanogara vachida kutitorera zvinenge zviri mikana inenge yakafanira kuvaye madzimai so ndinotarisira kuti tisangane tive tichikwanisa kuva zvakare tichiselebrate ngate panguva iyo tive tichipembera
munoti kune vechidzimai vose vakateerera
chandodaro nditaure mukomata anonoka ndechekuti mudzimai wega wega ngaave achizvivimba iye pachake kuti iye anokwanisa kubetsera umwe mudzimai pane zvaanoda kuti aite ngatisava nekuitirana godo nekuti tikawanza godo hatikwanisi kubudira semadzimai madzimai echidiki iye zvinotoda kutenda baba vedu vamunangagwa tikakwanisa kuwana 30% pamacouncillors tiroda kuomaona macouncillors echidzimai tinoda kuonawo maMP echidzimai iye zvino mukada kutarira especially isu vasikana vechidiki tingori vatatu chete muparlamendi yese iye zvino muparlamendi ino yatikatarisana naye tiri vatatu vanobva kuzanup f then kumdc I think vatori vaviri saka zvazvinoreva zvino zvekuti muparlamendi yese tingori vafa vashanu vanova vasikana vechidiki vane makore ari below 35 saka chatata kukumbirisawo ndechekuti dai zvaita madzimai vaenda vonotora zvigaro izvozvo zvemaparlamentarians vonotora zvigaro zvemakanzira zingavasatya vakatya zvazvinoreva ndezvekuti ngo tiri kuramba tichingobvuma kuti varume ndo vanotikunda zvatinoita haisi nyaya yekuti tiri pacompetition yatinayo nevarume asi tinobetserana kuti complimente pane zvatinenge tichiita tikadaro zvinobetsera kuti nyika yedu iende mberi ine zvinotibetserawo kuti munhu nemunhu agare achiziva kuti pane chaari kuitawo kuti nyika iendere mberi
avo vange vari muzvare tatenda mavetera vezanup f vanomirira sekechikomba muparamende zvizvarwa zvezimbabwe nebotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufambwa kwechitima pakati pebulawayo nefrancistown zvichiti zviri kukanganisa mabasa azvo ekutenga nekutengesa kunyanya asi vanoona nezvekufamba kwechitima ichi vanoti zvizvarwa izvi zvichambomira kwenguva yakareba sezvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka Shingi Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana neZimbabwe dzanyewenudza mitemo yekushanyira nyange amboomeswa nokuda kwekuparara zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vari kuuya kuBotswana vanogona kupinda vasina tsamba yekuti vachangovhenekwa utachiona uhu kana kuti PCR test kana vakabayiwa nhomba kaviri. Asi nyaya yekushaya zvekufambisa zvakaderera mutengo sezvitima zviri kutemesa vamwe musoro. Asi mukuru webotswana railways amai celesile malele Murukulo ne Studio 7 kumucheto musangano wemabiko ekunyorerana chibvumirano pakati pekambani yavo ne Time Properties vakati chitima chichadzoka hacho asi kwete iko zvino.
Chitima chinotakura vanhu chichadzoka kwete iye zvino. Pari zvino kambani yeBotswana Railways nehurumende yeBotswana dziri kuruka mazano ekuona kuti chitima ichi chingaita mari kwete kuti chipedzere chodya muhomwe yekambani nehurumende.
Mukuru musangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasame wadzai vanoti kusafamba kuzvitima zvinotakura vanhu kurukuomesera vanorarama nekutenga nekutengesa ava.
Denu transport yawanikwa nenzira dzese. Tinoziva mabhazi ari kufamba, tinoziva vanoda kuenda nendege vari kukwanisa kufamba. But nyaya yekuti matraini hasi kuwanika zvitima, funa sokuti iri kukanganisawo vamwe vanogona vachikwanisira kuwana mari dzokushandisa zvitima chete. Tinozviziva kuti vanhu tiri kubuda munguva yanga yakaoma COVID-19, so mari dzinogona dzisati dzakanatso kubatana ende tinoziva kuti zvitima zvinouyawo zvakachipa. Saka tikaona zvitima zvichidzo oswa zvinogona kubatsirawo mamembers edu ari kubuda mudambudziko kuti COVID yanga yakavhara business.
Vanoti hurumende mbiri dzidai dzanzwa kuchema kuvanotengesera mumigwagwa neavo vanotenga nekutengesa munyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti chitima chakachipa kana zvichienzaniswa nemabhazi. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano reOzimbo Zimbotswana Muzvare Posha Muzondo.
Kusafamba kwechitima kuri kukanganisa kufamba kwevanhu nokuti mabhazi anodhura. Ungava kutakura lagage chaiko, mabhazi anodhura kana kuri kutumira kana kuri kuzvitakurira uchienda nazvo kumusha wega. Macharges acho avanoita akanyanyisa kukwira. Chitima chiri nani chakachipa zvakare, dzimwe lagage havatombobhadharisi unokokwidza mahara.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutakurira vanhu mabhegi muguta reFrancis Salva Jackson Mupariwa vatiwa kufamba kwechitima kunobatsira vanhu vakawanda kuti vasimukire mubhizinesi ravo sezvo vange vakanganiswawo kushanda nekuda kwechirwere checovid-19.
Kusafamba kwetraini kwatotikanganisa. It's cheaper. Traini haina pick and drop. Inotibatsira pakutora luggage yedu zvakanakisa because ine big trailer. Yasiyana nemabhazi kuti zvinhu zvinombokwidzwa pamusoro zvinodonha zvichiputsika.
Asi havasi vose vari kuda kuti chitima chitanga kupfungaidza utsi chichifamba. Vase Prince Mutombeni avo vanotakurira vanhu zvinhu kubva muFrancis Town zvichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana vanoti kudzoka kwechitima kunogona kuvakanganisira basa ravo.
Ngaigari isingafambiyo traini acho tisusu tigona kuwanawo mari because traini inoisa mari kwapa government. Taita mari zvakanaka tichicrosa bhodha zvezvazvo even tichitorerwa mari yacho kubhodha ikoko necovid yacho iyoyo. But zvairi nani.
Sondo rakapera. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakaudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita zvemabhizinesi. Nyika mbiri idzi dzakasainirana zvibvumirano gumi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kubatira pamwe chete mune zvokushanya, kurima nezvipfuyo, kuwandudza budiriro yevechidiki nezvimwewo. Ongororo yakaitwa neZimTrade inoratidza kuti kutyidzana munyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe neBotswana kwakakwira nezvikamu zana nemakumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 126% kubva makore matatu kusvika muna 2019. Nyika mbiri idzi dzinotengeserana zvinhu zvakaita sezvekudya uye mimwe midziyo yemumba ine mitengo yakaderera kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Dombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com rinoti banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rayambira kuti hondo iri kutora nzvimbo pakati peRussia neUkraine ichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvamabhizimisi dzinoti hondo iyi ichakanganisa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji pasi pose zvakaita sezvicherwa, zvakaita seplatinum, aluminium, mafuta anobva mumhonzi dzemasunflower, gorosi nezvimwe. Newsday rinoti National Railways of Zimbabwe yamisa basa makumi maviri evanhu. Bepanao iri rinoti vatungamiri vemasangano mashanu anomirira vashandi ndevamwe vepamiswa basa National Railways of Zimbabwe ichiti mari yekufambisa kambani iyi iri kuramba ichikwira. Munewsday makare kurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valerie Mashima vanoti masangano anobatsira vanhu akazvimirira kana kuti maNGOs ari muZimbabwe haafaniri kunetseka pamusoro pebhiri reprivate voluntary organizations amendment bill iro rinogona kumisa mabasa avari kuita. Vamavhima vati masangano aya anofanirwa kuenda kunobatsira vanhu vekuUkraine sezvo hurumende isisati ichaona zvainobatsira muZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasimba here pastudio 7 apo. Tinokumhorosai mose. Ndinodawo kumhorosa vana veZimbabwe tichikurudzirana kuti ngatirege kunyengedzwa tichinyeperwa kunzi mumaguta maurayiwa neopozisheni. Ko kuiko kumaruwa kwavanotsigirwa chii chavari kuita? Ngatirege kunyengerwa, ngativhoterei makanzera maMP anomira navachamisa, nokuti vachamisa ndiyo mhinduro yenyika. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ana mwonzora ngatirege kuvavhotera. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ane 41 years asingachadzii asingachabatsiri muupenyu ngatirege kuvavhotera. Vana veZimbabwe ngatisvinurei, ngatirege kunyengedzwa. Tinongonzwa vana mugwadi vachiti isu hatiiti zvemhirizhonga. Ko akabaya vanhu musi wa 1 August 2018 ndiani? Ko akauraya pagukura hundi ndiwanani? Ngatingwarei vana veZimbabwe, tirege kunyengerwa.
Mangwanani vana mugoma jongana na mugoma tanonoka. Ndiri kuti ndakatarisa hangu mavhidhiyos andiri kuona akaitika kumatebeleland zuro uyo. Ndiri kuona kuti pakaipa. Tinoti pamberi netriple C, pamberi netriple C, pamberi pamberi. Haiwa, vachamisa vaunganidza vanhu. Vachamisa vadiwa nevanhu, zvimwe yedu tingataura, vachamisa vadiwa nevanhu. Matebeleland kuzara kuzara kuunganidza vanhu. Haiwa, mukomana adiwa nevanhu. Nyangu hawo mushakabvu chai chaika, handisi kuti ndiri kushora, asi mushakabvu anambosvika palevhu rasvika nachamisa. Tinoti pamberi napuresidendi wedu, rambai makadzvanya ipapo ipapo ipapo. Mukomana ngaapinde, regai apinde ake mukomana. Haiwa, vachamisa vadiwa nevanhu. Tinoti pamberi pamberi pamberi, mwana weZimbabwe shanduko, shanduko muZimbabwe reyata kuchemera. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unonzi wapfuura $4 pagaroni mune mamwe matunhu muAmerica, izvo zvisati zvaitika kwemakore gumi. Pari zvino mutengo wemafuta aya uri kuramba uchikwira zvichitevera kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuronga kuwedzera zvirango zvavakatemera Russia, uye nyaya yokuvhara mafuta anobva kuRussia achienda kunze kweRussia kuri kukurukurwawo pakati peAmerica nemadzisawira ayo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vagari veAmerica vachabatikana zvikuru nenyaya yokukwira kuri kuramba kuchiita mafuta ekufambisa motikari, vachiti nyaya yemafuta ichabata nyika zhinji pasi rose.
Zviri kuitika muAmerica ndezvokuti oil negasi, kana tichiti oil negasi muZimbabwe, ndokwavanoziva kuti ipeturo nedizi iri kwozoita gasi riya iri riri kudhura muAmerica chaizvo kubvira pavhiki yapfuura iyi. yatanga hondo ku Ukraine noku Russia nokuti Russia ndeimwe nyika huru zvikuru kunyanzo kuproducer oil kana petrol ne diesel saka haichafambi zvakanaka petrol ne diesel ino kuenda kunyika kwayanga ichienda zvekare America iri kutaura kuti pakuwedzera masanctions ari kuda kuwedzera Russia vari kuona kuti vanga kata zvachose here kuti Russia isakwanisa kutengesera kana nyika ipi zvayo oil negasi iroro zvinova izvo zvakaita kwanisa kuita kunyika dzakaita seVenezuela nenyika dzakaita sana Iran masanctions aripo izvozvo zvikaitika zvichawedzerazve kuti oil negasi vana peturo vana diesel zvikwire pasi rose kuita maamerica chete maamerica zvakatokwira tinoona kuti kunzvimbo dzakaita sekunana California pagallon roga roga yatosvika kuma $7 kuno kunana Ohio atova $4 saka zvinobva zvakwidza zvinhu zvose zvatinorarama nazvo zvatinotenga muzvitoro zvose kutodzobida kunana fees dzedu muno kana pasi rose zvichakwira zvekare nokuti zvese zvinenge zvichitevera mafuta
oyi ndine gasi waya anenge akwira munoona sekuti vagari veAmerica vangatambira nyaya yekukwizirwa mutengo wegasi nepeturo nenyaya yeRussia neUkraine here
vanenge vagari veAmerica vanenge vasina option yatingati option yekuti vangasarudza kuti vanozvida here kana kuti havazvida asi chakanakira vaamerica ndeyekuti hurumende yemaamerica ino hurongwa hwokubetsera varombo kana kubetsera vaya vaya vanenge vachizourudza mabasa asi kuzvitambira tichaona kuti vamwe vakadzidziswa vanhu vemaamerica kuti nemhaka yei oiri negasi nezvinhu zvichikwira zvino vanogona kuzvihwisisa asi ndinoona kuti pasarudzo iri kuteera iyo ya-2024 vabiden vakasagadzirisa dambudziko iroro rekukwira kwezvinhu vanogona kubviswa pachigaro asi vari kuzama izvozvi kuti aiwa petro iya tatakaviga mumatura yedu yari mumareserve iya vakataura neshamwari dzavo nyika zhinji dzimwe vakati ngatiibudise ike zvino izvi petro iyoyo nedizel iyoyo zvinokwanisa kudzasa zvinhu muamerica muno musaka zvinogona kuti vazvitambire vanhu vemuamerica asi marwadzo anonetsa kuti tizive kuti angarwadza kusvika papi kuti vanhu vane limiti yavo yokuzvitambira
kana takatarisawo zvakaita nyika dzakaita sana Zimbabwe dzichapafamba sei apa dzichapabuda sei
nyika dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuafrica zhinji dziri padambudziko guru zvikuru nokuti Russia yanga iri sahwira wezimbabwe nenyika dzose dzomuafrica idzi panyaya dzokurwisa hondo yerusununguko saka ushamwari hwakapambira after independence vachipuwa zvinhu zvakawanda zvinobvira kana even zvombo zvezvinana oiri nana witi inogadzirisa chingwa chevana sunflower oil yatinotenga kumashopu zvese izvo zvemazuva ano nokuda kwamasanctions akaiswa neamerica hazvisi kuitika zvekare Russia yaisibetsera nyika yakaita sezimbabwe nemari yokuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvehurumende nehondo yayo neukraine haisi kukwanisa kuzviita saka chidzidziso chinopuwa nyika dzakaita sana zimbabwe nedzimwe dzose dzapasi rese ndechekuti vimba nechako kwete kuvimba nechasahwira kana nechomumwe munhu Russia pari zvino yakasunga mbira dzakondo namasanctions ari kusanctiona mabhengi ndo mavhiri eupfumi hwenyika hakuna mari ichange ichibuda murussia kana kukwanisa kutenga namavisa kadhi namamastercard zvakatwa zvose neamerica nokuti makambani iwayo visa nemastercard ndeamerica saka kuita business nerussia kwezimbabwe nedzimwe nyika dzose kuri kutoshayikwa zvachose zvichapa nyika dzakaita sezimbabwe nhamo chaizvosa yokuti kana vakasakwanisa kuzvimirira voga paikonomi yavo vachida kungotarisa kune dzimwe nyika kupi kupi zvinogona kuti ufumi hwedu muzimbabwe kugwadama
ava vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Sangano Project Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye neofisi ya Registrar General. Mangwana Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema chema nokumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancis Town. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.